Sanders FM, Valenasi, Utu and Tati, Unigur, Petit 2019. Kakati Rapid 7, Nepengo, Yenye, the Criticum Zimbabwe, Zampe Valesti 7, in Washington DC. I am going to go to the hospital.
Mubanizwa nyika ku Europe uya European Union shondarapera wakawedza batsiro runopa mumwe ye Zimbabwe nemari yema Europe inoita mamiriyoni makumi mashanu nematatu iyo yakanzi sangano iri yakangana kubatsira mune utano pamwe nezvekudya sangano iri rinoti batsiro ruri pasi peurongwa hwaro hwekubatsira Zimbabwe kwemakore manhatu kubva muna 2014 kusvika muna 2020 uye unosvitsa mari yabatirwa nayo vanhu vezimbabwe neeuropean union pa 287 million euros muzinda weeuropean union muzimbabwe watenda kuti sangano iri rakapa rumwe rubatsiro kuzimbabwe nyani mune zvechafu uye vakamboshanda sangano rexchan care rev forbes madonga vajonganiri we 7 kuti rubatsiro urwu rwauya pakanaka sezvo vanhu vakava munyika vakatasana nedambudziko nezveutano nechikafu
zvakuitike neeuropean union zvakanyanya nebato rwakada nepasana pekuti chokwadi nekuda kwedrout yaikuexperienza senyika vanhu havachina zvekudya vakawanda kusaka izvi nemvura kunwa chaiyo yava kuita shoma saka mukaona shamwari kutira panguva yakaoma kudaro achiunda mari imutsinwa akadaro izvi zvinoda kuti tirumbirwe kuti atibata zvakadaro
tiri kuona vakafanira kuti mari idzi dzichaenda kumapoka ezveutano pamwe nekuba nenyaya dzechikumwe nemacommunity vanenge vakaremerwa ndekupa mungataka kuti dai kurikwa mari dzakawanda
zvinezvi izvi sekumwa kwamugwechikundwa ndinoraya kuti dedo rezveutano rakaremerwa zvakanyanya ende tichitarisa izvozvi zvinonyadzana chimba kutaurwa dzinoa nachemba kumabasa unoona kuti kune vanhu vanenge vari kumoti area dzakadai semaingana mudzi vanabhinga nemaari kunze the outer circle in Zimbabwe and in Kenya was a Kenya news of time. So, if I was on a calf, she was a bit of a day. I don't think that.
Nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Ford Matunga vari parunhare nyadini kurumba ajonga kandiri westudio 7. Mutungamiri wesangano reimpers confederation of Zimbabwe Dr Israel Murefu vati zvinhu hazvii kunyanya zvakanaka vashanyi nyaya dzinyoro asi vamwe vashairwi vari kuedza nepavananapo kubatsira kuvarerutsiro murefu vanotivo kungodhinda imwe mari itsva sezvakaa nezuro asi vatise upfumi kunyaya zvo zvichibatsira kuti vaone mari yekushandisa zvo iri kunetsa kuwana mumabhanga Blessing Zulu 7 apa Dr Murefu akatanga nekuvabvunza kuti chii chaitwe kwerutsira mushandi
tinobika mavindi kuya mora mwezi business director nevashandi varo vanogara pasi voonesana kuti bhizi riri kufamba sei. Pane mukana here wekuwedzera kana mukana hatipo kane nazo. Asi kana pane mukana panogona kuti womene akutarisa kuti unochengeta mabasa here kana kuti mokuja mari. Inoda kunge kusakutenda mabhizinesi achidzivika kana zvanakawo vanhu vanogona kuzoidiwa mari. Asi kuchokuwedzera mari hazvisi directive inopiwa neto mcos. Ikambani yega ine yangati co-governance structure yayo mabu director ma committees anaona nekuti vanhu vopiwa mari yaka kuti kwete kambani inozvikwata yakada kutete. Saka kambani yega inokwata kuita decision yayo ichiona nemari zvakaita mafinancial financial situation yayo kambani iyoyo. Saka vanogona kujira asi kuzvisi kuita kambani akawana kuhama chaizvo kuti vati vashandi vasikuya kubara vakwate kurarama vachipanisiriza siasa. Nekonoitire kuti kana mufadzo kuti remana rakamira ingone kuita macommitment ari long term. Saka kambani inofanira kutarisa situation yayo yodekwanisa sustainable kuita izvozvo.
Asi mainsti ndikupiwa pemuzanizi rezvekuona makambani
zvizvo ari kutanga kutima makunhu alawesi kana maalawesi zvinekuuve kukwira erikwira
tiri kuona kuti ndiri kuda kuunda imwe mukuti maviri unoona idani
matoza aiye kuti vada kuunda mari aita zvese kuzvikwatira ndekuti akachinja mvi kumakaritiko yako kumanokaziwa zvibola aaiovada kuzatotinowani here inenge tatidze vakazemota nawo vakoi manyowani esinaao akana miinga imazivo aritikaambuko nekuti zvitiwa ndezvekuti kune matigs vanhu ari electronic format kasao ndioda kuzvira aiit tapuza ku RPGs lanzara kuti yatizapo tapa balance iri electronic ke fo uti dia wei richisa wei cash na kumunda muna cash saka vakoda cash tinoona zvinzi zvakanaka nokuti vanhu vari kutambudza cash kuenda banga vakoshia cash saka vakaunda iri cash kana dai ikaita imwe kala na imwe design hatizo zvakanyanya kukura cash ikawanika zvinobatsira vamwe vanhu nokuti kune vamwe vanhu vakafanaka vane mali kana kuti vanhu vanotengesa zvavanotengesa mutatu kune mumwe anoti tina cash hatikuda maeco cash hatikuda kuwai saka
mutungamiri wesangano reemployers confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Nezuro bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kuti richadhinda mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga serimwe rematanho ariri kutora mukugadzirisa nyaya yekushomeka kwemari. Muzvinafundo Elliot Masrocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muno muAmerica vanoti danho ratorwa neReserve Bank of Zimbabwe idanho rakanaka kana hurumende ikatevedzera mitemo nemirayiro yezveupfumi hwenyika inotevedzerwa nedzimwe nyika dzese.
Ndoona sekuti inyaya yakanaka chaizvo tichitarisa dambudziko rangavapo rokushayikwa kwemari chero uinayo kumabhengi. Zvoita kuti nyangwe ivo vangava nayo pamaRTGS acho ari kumafoni vazondoti panondotenga paonza kuti nhasi mishini hai kushanda zvakanaka, sistemu dzedu dziri dhawuni, wonzwa kuti hakuna magetsi. Saka kukaita mari yokuti munhu unokwanisa kuita mubhengi wondotora woibata maoko ake woenda wondotenga nemari iyoyo. Zvinobetsera vanhu vakawanda chaizvo vanosvika kana kureserve misoko vanandiwa vachitengesawo zvevazvavo vachitengesawo chero yavo vanowana vari musha ikoko inenge ichina vanhu kukusira idaraka zvirova rakamirirwa zvarwa Zimbabwe kwanisata kuti mari nokuti zhinji rwacho rikokoga mari kuti Zimbabwe iyo rudi tinobva zvainongudi maatisimpo chaizvo mari dhaima kana yavapo inobatwa mavozo dzinga zvizoita kuti sida chidoro mazvada mari yavo
mari iyi sigwani ari here inflation iyi
mapoza avano dai kuti opti zvigona kutasa kufira tube kwezvino nokuti parobudisa mari iyi itsvayo iyi zvavo sokuti ukaiti mari kwenyika yamaus dollar iyi for current atinzwa yai inodhiswa kuneck market kuti inenge yakufa kuona kumabhengi nerei yeabizeto yokureserve bank. Saka kana iyo iro kunzi yangu kwaiso kunika kubhengi kare vaora kuti vachidzera zvinhu zvatengesa kuti kwenyika maexports aya zvinoita kuti vaone iyoyo satsigirwa edhora muzimbabwe kusasadonha kudonako kunozoita kudzidza zvinhu zvinenge anoti mari yokudei yakuwanira here muzimbabwe kuti mabhizinesi mani vaya vamabhizinesi vaya vasa kunoitira here mari iyoyo yakachipe kumabhengi inenge yaita nereserve bank kana zvidaro zvinokwanisa kuita tengo
takambozve zvii vachimari vachine vachidini chakanga vimba nacho chii kuti rwenyu mari dzinduwai ingibatsira kusimudza mamiriro akaita zvinhu
chatingavimba nacho rwendo chokuti kakuru kuti hurumende ne Chase Bank vanya nechiso chavo chokuti vachakwanisa kuisa mari kunze dzima US dollar kubank papo pane chiri chedu kuti rwendo runo kukuya kwavo kuchava kwechokwadi nokuti hurumende yedu muZimbabwe soziva kwedu zvavibiswa zvawanda tisazvivoni zvinhu zvacho zvinovimbiswa izvozvo
kaitazvo zvakaita industry mari dze yavari kuita iyi vanenge vachiwana kupi
ndo patisana kuona kuti vanenge vachiwana kupi mari iyi soro kwavo vachaudya zvitenge zvokushe ava vana kutaura tengeso zvavatengesa kushezvo ndezvipi nokuti kaisa maindastry hasi kushanda indastry osi akadonhera saka hatisi kuona kuti chavachatengesa mhiri ikoko kuti vawane mari yemuzimbabwe kuda ava nedzimbawo dzavo dzakaviga asi hatina kunge tambodzinzwa homwe idzodzo
pane imwe nzira here yavati yavatora kunze kweiyi
nzira yavari kuramba tichitaura kana minista yofa ndeyekukurudzira vanhu kuti ngavadade nechinhu chavo inova ndiyo mari yomuzimbabwe kuti kana tikadada nechinhu chedu chikakwisa kwirawo uremu hwacho ndiyo danho ratiri kuona isu zvimwe zvavai zviri kuitika zvokuti vanofunga kuti mutengo wezvinhu inodzaka kana saizvi nerimwe divi rizvionese nzira iyoyo nokuti ari kukwidza katungo yepetro nedhizeri rinova ndiro rinoniswa kutakudza zvinhu zvichiinda kumashupu kwese kwazvozotesa uko saka kuti ndinatsoko zvinhu zvichadzika sei nhaziro ndizero pano petro yakakwirazve vhiki yapera yakakwirazve saka izvozvo zvichamba zvichikwidza zvinhu izvozvo
muzvina kundo Eliot Masocha veDeFry University vari parunhare kuOhio nestudio 7 chovotarisa zvomumapepa anhasi muDaily News munyaya inoti vaEmmerson Mnangagwa nezanupf yavo vari kuedza kukoka amaJoyce Mujuru nevamwe vaimunzi nevechikwata cheGama Talks kuti vadzoke kuzanupf muDaily News nakare mapisa akabira zhinji hwevanhu kubangire mashandiro anoita makadhi avo ekubhanga sezvo utori nemakadhi aya huri kuwanda muHerald mune nyaya pamusoro pemari itsva inonzi ichaparurwa mumasvondo maviri ari kuuya yasvika nguva yenyu vateereri vestudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu
makadiko makadiko ashama vestudio 7 nevateereri zvinoitwawo maititima ndiri pano vabhimbi ndoda kutaura pamusoro perume ava kuchitonga ava varume vekuchitonga ava andizive kuti munhu chete here kana kuti vafunga munhu wakaaruka kwete kuitwa zvika kumuteedzera munhu anonzi kinhu hatariko here haasi kuonawo here zviri kuita nguru izvi vanhu munotamitsura uyo mumwe atarika iye ari yokunzirofi kubva paina uyo ndiye asitotombona kana chitaura muchitonga dai akaramba zvake ari kuchisoja mumwe zvoita mumiti zvirii haaizombosvika pasikaro zvineye karo yaitora zvigaro nemakaro nevaudai ehoma ndi mupenyu here haasi kuonawo zviri kuitwa nabhururu here kuti hamungomudzorawo kuti aiwa kwata kuenda hakusiriko stadium taiziva stadium mumugomba umo muchizara kana kukangodaidzirwa kuti musangano kwaizara zvino kana muchida kuti musangano wenyuyo usafe imi vakuru dai masuduruka mubato renyu imomo muzanupf mune vamwe vechidiki vane musoro inofunga vanogona kufunga kuti aiwa pangati dai zvino kana muchida kuti musangano uparare zvachose kuti panga pasina pashayiwe nezita remusangano sezvakaita yekuzambia kwaive unit asi ezvine zvautombonzwa chinhu chinonzi unit kana muchida izvozvo rambai muchiita izvozvo nokuti ezvine zvika yanovhemba kaaiwa tabata uno amakore mangani pane chabuda here open for business pane bhizinesi rataona here kati mabhizinesi ese ari kuvhara muri kuitei varumei ana jonathan mwoyo vanga vari right pavaitaura kuti paakataura kuti I saved a better government than iyoyo ichokwadi nokuti iyo yatove madofu yega ega madofu asingazivi zvaari kuita nokuti kana munyika nachiremba vachichemera kuti tiri kuda mari inzwai vashandi vari kuchemera nzara taisaimuoni asi ndopamunotora ndege dzekubhururuka kubva pano paharari kuenda bhururukai munoda ndege yekuhaya hamuna kukwana vanhu imi hamuna kukwana tibvireipo ibvai pazvigaro kana musingagone kutonga ibvai siyai vana vadiki variko vana vadiki kana muchida kusiya mazita akanaka kana kuti neramangwana vanhu vazokurespektai sudurukai onai zvakaita mugabe vanhu vakamhanya mustriti vakanovabvisa ndikati mugabe ngavaende mugabe vakaenda asi tarisaimone pakufa pavo pakufa kwawo munhu wese neakamhanya mustreet wese akamhanya akaenda kana kunovaona. Kana muchida kuti zvikunakireyo sudurukai. Ibvai mangwana vanhu tinokurevererai. Ndatenda.
Kwazwa vashamara vese vestudio 7 ndotora pamusoro pemazanupefu. Mazanupefuka pete muso itese vanhu vakuru. Ehe, ndatenda zvako.
Maserasei vashamarari vestudio 7 muno muZimbabwe itanzwa. Singe isu vemaprivate company devambomiramira vapoto vachitaura navo havasi kumbokwidza kana mari dziri kungoramba dzakasika ipapo. Mabonus tirungonzwa masilver servants anongonzwa tichakutori kupai mabonus mwedzi uno. Asi takachikumbira kubvunzoka kuni neke muZimbabwe ndo iri kumaprivate industry chemical industry kuti dai tibvunzirava kuti kumucontractor atendiropowawo here bonus. Tanzwa nekungoshanda chete bonus vaberi mapermanent vatinge tichingoona vachingopiwa mabonus isusu macontract hatisi kupiwa. Saka tinokumbira mutibvunzirewo veneki vemuno muZimbabwe ava kuti zvakamira sei ipapo mucontract atenderwe ropowo bonus kana achishanda pakambani. Asi isusu ndo tinoshanda zvokuwidza production asi bonus hatipiwa vaberi ndo vanenge vachingopiwa chete.
Vashamarari vestudio 7 ndinokukwazisai mose Mr. Rajesu. Ndinofara kwazvo audio yangu ikaendawo pamhepo toto chichemo munzvimbo yemarondera pakambani inoitwa iyo yekwaproton. Mashandiro aakuitwa ipapo hatichazivi kuti kuchiri kushanda kwebasa here kana kuti tadzokera munguva yasinete. Kwakunzi munhu akwanise even kuenda nakuchimbuzi kana kunwa mvura chokunzi mvura inonwa pabrekini palanchi ende mitemo yaakuitwa ipapo haisina kumira zvakanaka. Saka taitokumbira kuti dai kana even hurumende yazvambonyatsongorowa mitemo iwavo kuti mutemo uchiri mutemo wenyika yeZimbabwe here. Ivanori munyika mavo kana kuti pakubatwa vanhu randa.
Maradi studio masterasa yapo nakukwazeme semunotibatira basa rakanaka. Asi ndandanga ndida ngokumbira nokuti ndikuzivise kana kuti muudze vakabata matomu enyika vakabata gurumandira renyika vari kutambudza gurumandira renyika mazvenjewo kuti kana vachinge vakundikanawo ivo vanonzi vamunangagwa EDK ndinokungirisawo dei takwanisawo kumbotungamirirwa newedu atakasharudza anova ivo vanezomuchamisa vasakandira nyika kumawere kana vasingagoni. Zvakaoma kumana nyika takutoraramira kune dzimwe nyika setisinawo nyika vakomana izvezvizvi zvakaoma kutozvitaura zvinotoda bhuku.
Makadiri vateereri vestudio 7 vashamarari, ini ndinoitwa Mompresha ndiri kuHarare. Ndinoda kungotourawo kuti vamunangagwa vari kuona here situation iri muZimbabwe kuti haisi kukonzeresa kuti vanhu vatambure nenzara chete asi iri kutokonzeresa kubreka kwemamarriages kufa kwevanhu chaiko vana vari kusara vaanherera. Saka zvimwe zvinhu ngavaite vachionawo vachinzwisisa nekuti techitotarisa vachiwo ndiwo mukuru vachabatsira nyika but seems kuti vari ignorant pazvinhu zvese zviri kuitika munyika. Vanhu vari kungofa day and night hapana kana betsero yavari kuita munyika kuratidza kuti vane chido nevanhu. Zvinhu zvinoshamisa chaizvo kuti mukuru atarisiri kuti adaro vanofanira kuchema nevanochema.
Aya mashoko evateereri vestudio 7 vari kukwakasiyana siyana vachitipa pfungwa dzavo mumashoko avataura. Tichida kukumbirai kuti mutitumire mashoko enyu panhamba dzewhatsapp inoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weEthiopia vaAbiy Ahmed vanoti munyika mavo mune runyararo mushure memhirizhonga yakasiya vanhu 56 nevasere vafa uye nzvimbo dzekunamatira zhinji dzapunzwa svondo rapera. Kurwisana uku kwakatanga nemusi wechitatu mushure meumwe murwi wekodzero dzevanhu weOromo apomera hurumende yemhosva yekuda kumurwisa. Kechipiri mumasvondo maviri vanochengetedza muganhu wenyika yeUnited States Border Patrol nezuro vakabata gonyeti rakange riine vanhu vaiedza kupinda muAmerica vasina mapepa. Vanhu 20 nevapfumbamwe kusanganisa mwana mudiki akange ari ega vakawanikwa vakavanda mudumbu megonyeti pakamiswa nemapurisa mumugwagwa uri pamuganhu weMexico nedunhu reArizona. Svondo rapera mapurisa aya akabata 30 nevaviri vakange vakavanda pasi pemabhokisi emichero. Freeman na pasi Ariguchi sezvo nguva yadi yapera rikatimbotarisa zvanga zviri munhau. European Union inowedzera rubatsiro rwainopa Zimbabwe mune zveutano nezvekudya. Sanganero Employers Confederation of Zimbabwe rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvashandi panyaya dzemihoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko izika 10